Vemumhuri yemutambo vari kubvumirana kuti muzvare Coventry vanokodzera kutambidzwa basa iri sezvo vachiziva nzira dzese dzemitambo zvekuti vachagadzirisa panga pasingafambe zvakanaka. Muzvare Coventry avo vakatora menduru nhatu kumaOlympic Games vapiwa basa iri nhasi masikati nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vadoma makurukota enyika. Mutambi wetsiva Farai Mugoni anoti basa iri ranga richida munhu akambopinda munhandare, munhu anoziva matambudziko evatambi zvekuti anofunga kuti muzvare Coventry vanokodzera. Aimbove shasha yeZimbabwe mutsiva zvekare muremu hwelight heavyweight neheavyweight ari Goma Chiponda anoti ari kufara nezvaitika izvi achiti ari kutarisira kuti muzvare Coventry vachakandawo mumitambo vatungamiri vakambopindawo munhandare. Mongorori wemutambo Vafarai Kambamura vanoti kusarudzwa kwamuzvare Coventry kuve nhengo yeInternational Olympic Committee kunoratidza kuti munhu ari kuziva zvaari kuita, vachiwedzera ivo kuti Zimbabwe yakomborerwa nekupiwa kwake basa iri. Mutambi wevolleyball Oliver Musongoro anoti muzvare Coventry vane ruzivo rwakadzama nezvemitambo zvichitevera kufamba kwavakaita munyika dzakasiyana siyana zvekuti vari kuona pachiita chanduko sezvo vave panyanga. Musongoro anoti afara nekuti paitwa munhu ari mumitambo. Muteveri wemitambo Vakudza Ibere vanoti zvinofadza kuti vatambi vakaita samuzvare Coventry vatambidzwe mabasa akadai sekutendwa nezvavakaitira nyika pasina mubhadharo. Makore apfuura panga pachiita kugunun'una kuti makurukota ari kupiwa basa iri ari kuritadza sezvo anga asingazive zvemitambo, asi muzvare Coventry vane basa guru rekuedza kusandura mafungiro evamwe vemuhurumende avo vasingakoshese zvemitambo izvo zvanga zvichikonzera kuti mitambo isawane mari yakasimba kubva kuhurumende. Pamusoro pekuve nhengo yeInternational Olympic Committee muzvare Coventry ndivo zvekare mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee basa ravari kutarisirwa kusiya nezvavave iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.